Mukuru weLuveve District AIDS Awareness Committee, amai Priscilla Mark Isaac, waudza Studio 7, kuti chirongwa ichi chaitwa pasi pechirongwa chenak, ichishanda nemamwe masangano akasiyana-siyana, uye chakanangana nevanhu vanoonekwa sevari panjodzi yekuwana utachiwana weHIV.
Robert Sinyoka ndeimwe yatinoti hotspot. Zvichireva kuti tinoongorora mararamiro ari kuita vanhu munzvimbo iyoyo. Saka kuno kuIperi Urban Village, rent dzakachipa. Saka vasikana vanotengesa bonde vanofarira kugara kunzvimbo dzakadaro. Zvichireva kuti kana nzvimbo yakadaro vanogona kutenge vari munjodzi hombe. Saka tova kuti vanhu vari panapa vakatesta vakaziva kuti vakamira papi. Zvinogona kuita kuti vasararame upenyu hwokutengesa bonde risina kudzivirirwa.
Vamwe vevanhu vauya kuchirongwa ichi vakakwanisa kuongororwa zvirwere zvakasiyana-siyana vati vafara nechirongwa ichi sezvo chaunzwa kwavari. Mumwe wevanhu ava mukomana wechidiki Thomas Nyoni, uyo ati anoziva kuti zvakakosha kuti munhu azive kuti ropa rake rine utachiwana hweHIV here kana kuti kwete. Asi ati vanhu vakawanda vemunharaunda yenzvimbo yeRobert Sinyoka vanotadza kuita izvi nekuti vanoshaya mari yekuenda kuzvipatara zviri pedyo. Izvi zvatsinirwawo nemumwe musikana uyo angoda kudedzwa nezita rekuti Patient.
Ini ndauya kuzotesta semunhu unofanira kugara uchiziva kuti status yako yakamira sei. So tafara nekuti padhuze tinofamba netsoka tichinguva yechizvo tichauya kuzobatsirwa.
Muzvare Margaret Mucheki, avo vati vakabatwa nechirwere chemaziso chinonzi glaucoma, vati vafarawo kuti vakwanisa kutariswa maziso avo pachena.
Chaita kuti ndiye panonanzwa kuti kune madokita anobatsira nezvemaziso uye anobatsira vanhu vanenge vasina mari sezvakaita seni. Saka ndafarira kuti ndisvikewo pano.
Amai Mark Isaac vati venaki vayo kugara vachiita zvirongwa zvekuenda muvanhu senzira yekurudzira veruzhinji kuti vazive pavamire maererano neutachiwana hweHIV AIDS.
Chirongwa ichi National AIDS Council iri kumhanyisa yatinoti closing the tape of new HIV infections. Tikuti pombi itoda kuivhara zvachese.
Pange pane mamwe masanganowo akasiyana-siyana anosanganisira veZimbabwe National Family Planning Council, avo vange vachidzidzisawo vanhu nezvekuronga mhuri. Mamwe masangano akadai seJustice for Children Trust neChildline vange varipowo vachidzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzevana uye nezvekudzivirira kushungurudzwa kwevana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.